nesangano rewagari reHarare Residents Trust muzuva ranhasi tawanawo nguva yekuti timbokurukure newashandi wekanzuru tichibvunza kuti zvakamira sei. Watizivisa izvo kuti pamari inosvika 458 million ari madhora chinove changa chiri chikwereti chakabatanidzwa kubva kumakambani newanhu, zvaonekwa kuti 330 million ndiyo mari chachiri chikwereti chiri kubva muvanhu maindividuals. Izvi zviri kuita kuti kanzuru ibvise chikwereti ichocho chete asi chemakambani nemabazi ehurumende chinosvika 128 million, hachisiri kubviswa ba ichocho.
Chirongwa ichi chichatanga rini sekutaura kwanga kuchiita kanzuru pamataura navo nhasi?
Wanga vachitizivisa kuti mukupera kwemwedzi uno panouya mabills evanhu mumwedzi wa August, mabills anenge akutoratidza kuti zvikwereti zvabviswa.
Asika vamwe vanoti dzimwe dzenguva kwanga kungori kutaura kwevanhu vanga vachitsvaga mavhoti panguva yesarudzo. Imi munhaurwa dzamaita nekanzuru nhasi, munofunga kuti vachavimbika zvakakwana here kuti vaenderere mberi nechirongwa ichochi?
Tine chiwimbo chekuti izvi zvichaitika nechikonzero chekuti imeseji inenge yange yatobata kune washandi wanga vari kutoziva kuti izvi zvinhu zviri kutoitiwa. Saka mukati mekanzuru wanga vari kutogadzirisawo kuti izvozvo zvinge zvichiitika. Izvi zvakangofananawo nezvakaitika panguva yeZimbabwe Rhodesia pasi pavaBishop Abel Muzorewa, pavakange vachipa vanhu dzimba dzekuaria yana Glenville. Kune vazhinji vakafunga kuti ndezvematongerwo enyika vaMuzorewa watengesa, asi kutaura kwatiri kuita kudai kutori nevanhu vakawanda vari kugara mudzimba dzekuGlenville, vatonewa zvikuru nevazukuru.